Vachipa pfungwa dzavo pamusangano wavo wekutanga nevapepeti venhau, Ambassador Wharton vati basa ravo guru richava rekuudza hurumende yeAmerica kuti zvinhu zvashanduka muZimbabwe. Vachipindura mubvunzo wekuti nyika yavo icharamba yakatemera here Zimbabwe zvirango, Ambassador Wharton vati zvakakosha kuti vanhu vemuZimbabwe vaite zvavakabvumirana kuita muchibvumirano cheGlobal Political Agreement kuitira kuti zvirango zveupfumi nezvekufamba zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemuZANU-PF zvibviswe.
But on the issue of sanctions, this is a real issue. It's important to the United States, it's important to Zimbabwe. My emphasis is going to be to look at ways to move beyond sanctions. I believe that there is new interest in my government at re-examining the relationship with Zimbabwe and finding ways to return to a more normal bilateral relationship.
Ambassador Wharton vatiwo hachisi chokwadi kuti veruzhinji vari kubatwa nezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru nemamwe makambani ari munyika.
0.00001% of the people of Zimbabwe are affected, directly affected by US targeted sanctions. What that means is that those people, that 0.00001% of the people of Zimbabwe, find that their travel to the United States is impeded.
Asi pepeti webepa nhau re The Standard vane vanjimadanire vati maonero everuzhinji munyika ndeyekuti vashoma ivavo vakatemerwa zvirango havana chavari kunzwa uye vave kutovanda nezvirango izvi kuramba vachiita chikiribidi nekutengesa mangoda nerweseri vasingaendesi mari kubazi rezvemari. VaWharton vati nyika yavo inoryidzana zvikuru neZimbabwe uye zvimwe zvavachaita kukurudzira vemabhizimisi ekuAmerica kuti vauye kuZimbabwe sezvo kuine mikana yekuita mabhizimisi yakanaka chose. Panyaya yekugadzirisa ukama hweAmerica neZimbabwe, VaWharton vati vachakumbira nhengo dzedare reCongress muAmerica kuti dzizoona kushanduka kwaita zvinhu muZimbabwe kubva pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa kusvika pari zvino. Vatiwo kana Zimbabwe ikaita referendum nesarudzo dzakachena, America ichaona zvokiita nezvirango zveupfumi zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo.
So that's the first thing that we want for them really is confidence that their vote counts. And that their government and its institutions will be responsive to them.
VaWharton ava vakamboshandira muZimbabwe vari mubazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe kubva muna 1999 kusvika muna 2003 vati havana chinangwa chekugaropopotedzana nehurumende yeZimbabwe uye vati vacharemekedza vanhu pamwe nehurumende yeZimbabwe pabasa ravo. Vamwe vapepeti venhau vanga vakakokwa havana kuuya kumusangano uyu kunze kwekutumira vatori vavo venhau. Ambassador Wharton vakasangana navamugabe neZuro vachinozvipira zviri pamutemo semumiriri mutsva weAmerica kamuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.